isu tinonzwa kufara ne celebration yekuona ministers into that international swimming hall of fame nekuti achievement yavo from time yavakatanga kuswima at a higher level what you call elite level is something that actually is unprecedented in the history of Zimbabwe and by Zimbabwean athletes kuti aswime achiwina ma medals at the world championships and achiwina ma medals at the Olympic level then number yacho yavakaswima I think it's a breakthrough and an inspiration for everyone saka isusu Zimbabwe Olympic Committee tinotenda tichifara zvakare and just for that celebration
tinoona kuti pari zvino muri kuCape Verde muri kuitei ikoko uye zvematimi gurukota rezvemitambo yamaikesi Coventry variko kunei
chiri kuitika tine forum yeanoka inonzi gender equality ndo iri kuitika kuno takauyawo ndine representative weboard member anomirira kuzimbabwe olympic committee ndo vamwe vandakauya navo kunoko minista ipapo ndo pavangu ari kuamerica saka taiziva kuti vari kuuya kunoko vakazosvika kunoko nezuro manheru ndatoti makusena ano na12 ndakatovamirira tikaonana vangu asvika kuno vakaneta vakatokoti vachipedza kupiwa ona yavo yeinduction vakauya kuno kustraight vakasvika kunoku vakaneta but vangu azvikomita because he's being seen as an influencer and as a mover saka anoka inomurecognize at that level kuti vangu vari one of the co-speakers anga achitaura just a journey and also inspiring as a woman leader in the continent kuti ndozva vari and ndizvozvo zvinoratidza kuti kunoku nenyaya yekuti izvo as a woman who has made a difference not just only as a athlete but has made a difference to the world and also to Africa ivo vauya kunoku vachiratidzawo kuti ndichibvawo kuzimbabwe isina maathletes akawanda akabudirira but zvinogona kuita and is possible for a person saka inini ndiri kuona kuti gender equality forum yatirikuita kunoku is appropriate for her to have been here and that's why pavakakokwa kuti vauye kunoku vakazvikomita and I think it's just really a sign of her dedication to sport.